vachitaura pagungano rekucherechedza zuva rechirwere chepfungwa kana kuti World Mental Health Day nhasi muHarare, mutevedzeri wegurukota rezveutano Dr John Chamunorwa Mangwiro vati hurumende yakazvipira kubatsira vane chirwere ichi, asiwo vachichema-chema nekushandiswa kwezvinodhaka munyika, izvo zvinonzi zvinowedzerawo dambudziko rechirwere chepfungwa.
Tinotsigira kuti tidetsere avo vanenge vawirwa nedambudziko rakadaro, nekuti chinhu chekuti kana munhu akabatsirwa anogona kurarama upenyu hwake hwakanaka husina zvinonyaya kumunetsa. Nekuti chaitawo mazuva ano senyika tiri kuona kuti vechidiki vapera netunodhaka uto handiti, saka chinhu chekuti tinoda kuti vadi vechidiki vanzwisise nevakuru vanzwisise kuti senyika tinokwanisa kuita zvinhu zvekuti tibatsire hama dzedu dzine dzawirwa nedambudziko iroro sekutsigira kwatinoita zvimwe zvirwere.
Mukuru wesangano rakazvimiririra reZimbabwe Obsessive Compulsive Disorder Trust amai Angelica Mukorongo, avo vane dambudziko rechirwere ichi vakurudzira veruzhinji kuti vasadzikisira pasi vane zvirwere zvepfungwa vachiti zvakangofanana navo nezvimwe zvirwere. Amai Mukorongo achema-chemawo vachiti vazhinji vane zvirwere zvepfungwa havasi kuwana mishonga muzvipatara zvehurumende, vakati dai hurumende yawanisa mishonga yezvirwere zvepfungwa pachena.
Ngavaone kuti mishonga yemental health iwanike kufree, nekuti ikatengeswa vanhu vazhinji zvakaoma mazuva ano ende vanhu vazhinji havasikwanisa kuitenga. Inini wangu inini chaiwo ndinotenga $18 every month. Kumahospitals hakuna, ndatoenda kumafarmasi. Saka apa idambudziko guru ratinaro.
Asi vamangwiro vati hurumende ine urongwa hwekuona kuti mishonga yezvirwere zvepfungwa yawanikwa zviri nyore munyika.
Nhaye mapiritsi nemishonga sehurumende takabvumirana kuti makare kare mishonga yaiuya medhi newewo uchingotengesa paunodira ende yaizoguma yodhurira vanhu. Sase hurumende ino takaisa chisungo chekuti isu vehurumende taakutenga tega mishonga kubva mhiri kwemakungwa akachero kwairi iuye muno yakawanda. Sehurumende titori mugwara rekutozvironga izvozvo. And zvakare chinhu chikuru chatinokurudzira ndekuti mishonga inogona kugadzirwa muno munyika igadzirwe kuitira kuti vanhu vaiwane yakachipa ichingori iriko.
Amai Debra Machando vanoshanda nesangano rinoona nezveutano pasi rose reWorld Health Organization vati dambudziko reCovid-19 rakawedzerawo kuwanda kwezvirwere zvepfungwa, vachiti zvakakosha kuti vanhu ava vawane rubatsiro.
SWHO tinokoshesa kuti munhu awane access panzvimbo padhuze paari kana paine chamunetsa kuti munhu atleast akwanise kuwana rubatsiro rwemental health. Tirikushanda pamwe chete neMinistry of Health kuti tione kuti masystems ehealth emuZimbabwe kubva munharaunda munogara vanhu mumacommunities kubva pamakliniki akavari zvichikwira kusvika mahospital epamusorosoro zvii zvatinogona kuita tisimbise kukwanisa kurapwa kwevanhu vanenge vanetseka neurwere hwepfungwa.
Muzvare batsirai chiedza muchochomi vanoshandawo nesangano rinobatsira vane zvirwere zvepfungwa rinonzi Insight Wellbeing vati dambudziko rechirwere chepfungwa rinobata munhu chero upi zvake, vachitiwo zvakakosha kuti vanhu vazive kuti zvirwere izvi zvinorapika.
Hazvisarudze kuti mupfumi, murombo, zvikungoitika munharaunda dzedu. Saka tiri kubatsira vanhu vanenge vari munharaunda kuti tivabatsire, tivadzidzise, tivainforme kuti izvi zviri normal ende zvinorapika, chirwere chinorapika.
Zuva reWorld Mental Health Day rinocherechedzwa musi wa10 Gumiguru pasi rose. Mhemberero dzanhasi dzaitwa paine kurudziro yekuti pasi rose rikoshese utano hwepfungwa. World Health Organization inoti muAfrica vanhu vanodarika mamiriyoni mazana manomwe nemakumi mapfumbamwe nemaviri kana kuti 792 million vane chirwere chepfungwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.